zvinovheka achiita sarudzo yekuti ari mutungamiriro wenyika ndezvekare ari pabalot ashoma mupolitics dzemuno muamerica kuti mutungamiriri wenyika aize election. Takagumisira kuzviona pana Bush vekutanga voti vazviona zvekare pana Jimmy Carter, asi kazhinji zvinonetsa. Election yeko zvino maonero edu ndeyekuti itenge iri pachwo napachwo. Pamusana pemashandiro anoita inonzi Electoral College muamerica yekuti havatarise kuti awana mavhoti akawanda pavanhu ndiani, vanotarisa kuti awana achinoti Electoral College ndeupi.
Mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peElectoral College?
Hongu, Electoral College yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave netoo much sei muelection. Saka zvinoreva izvo kuti Electoral College yekunzvimbo diki pane California inenge ine simba rakawanda. Maelectoral College vhota rainyika kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania. Saka kana vachinge anenge awana mavhoti anodarika 50 mumastate iwayo ndiye anobva awana maelectoral college vhoti inisisi paelection. Ndozvakaitika kuna mushare Hillary Clinton muna 2016.
Ko, kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumazitare edzimhosva zvinofambiswa sei apa?
Zvinenge zvakugadziriswa nesupreme court, asi zvisati zvasvika ikoko mavhoti ese anotoverengwa. Kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kusupreme court. Supreme court ndiyo yozodecida.